Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti imwe nhengo yaro vaEdson Chinembiri vakapondwa nemusi wechipiri kuchitungwiza. Mapurisa anoti asunga Pius Jamba, uyo ari kupomerwa mhosva yekuponda nhengo yeCitizens Coalition for Change muzvaremo Blessing Ali. Mumiririri weZengeza West vaJob Sikala nemumiririri wechitungwiza North vaGodfrey Sitole vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Mutungamiri wesangano revarairidzi reAtus vaObert Masaraure vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuponda yakamboraswa nedare muna 2016. Iye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti imwe nhengo yaro vaEdison Chinembiri vakapondwa nemusi wechipiri kuchitungwiza. Mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vari kukurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya iyi sezvo pasina kujeka kuti chii chakaitika. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vange vari kumusangano uye vange vasingakwanise kutaura kubva musi wa 24 chivabvu vachinembiri vave nhengo yechitatu yebato reCCC kupondwa mushure mekupondwa kwamuzvaremo Blessing Ali kuchitungwiza navaLangekilen Dube kubulawayo. Zvichakadaro mapurisa anoti asunga Pius Jamba, uyo ari kupomerwa mhosva yekuponda nhengo yeCitizens Coalition for Change muzvaremo Blessing Ali. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vasunga Jamba kuchida moyo Magunje kumashonaland West nhasi. Vati Jamba ndiye ari kupomerwa mhosva yekuponda muzvare Ali kuchitungwiza kunyatsime musi wa 24 chivabvu. Vati kuferefetwa kwenyaya iyi kuri kuratidza kuti Jamba akaponda muzvare Ali mushure mekuvadhonza nechisimba panzvimbo yezvitoro yechibhanguza Shopping Center. Jamba anonzi akacheka-cheka mutumbi wamuzvare Ali asati auyisa musagi ndokuukanda mutsime pedyo nemba yevabereki vake. Vanyati vati vachiri kuferefeta kuti Jamba akaita izvi ari oga here kana kuti pane vaimubatsira. Asi vati ongororo yavo kusvika pari zvino haisi kuratidza kuti pane zvematongerwo enyika zvakaitika. Vanopikisa veCitizens Coalition for Change vanoti havo Jamba inhengo yeZANU-PF inozivikanwa. Vachipa pfungwa dzavo, mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vafara nebasa raitwa nemapurisa.
Chekutanga semusangano weZANU-PF tinoda kukorokotedza mapurisa enyika yeZimbabwe nebasa guru ravabata. Izvozvo zvichabatsira nyika yese, zvichabatsira mhuri yekumamuzvare Blessing Ali kuti vawane minduro dzokuti kutsakatsika kwemudzimai uyu kwakafamba sei. Zvunhu zvinonyevenutsa mwoyo yevanhu muZimbabwe, zvunhu zvatinoshuvira kuti zvichanyevenutsa mwoyo yevanhu vose vanga vakateerera, uye zvekare zvichatipa mhinduro dzatisina pakutsakatika kwemukadzi uyu, tichitarisira kuti justice system yedu nokunaka kwayo ichaita mutongo kana vachibatwa nemhosva yekuti vana vemuZimbabwe vasununguke pamoyo yavo.
Vamugwadi vativo,
nyika yose ichaona chokwadi budikidza navapayasi jamba. Icho chokwadi chichaita kuti vanga vachinyora zvokunyepa pamapepa nhau, vanga vachifambisa nyaya dzokunyepa pamusoro pekutsakatika kwemukadzi uyu, vanga vachipisa dzimba dzevanhu mumusha wechitungwidza nekukonzeresa mhirizhonga nenyaya yokutsakatika kwemukadzi uyu, vachaonekwa umharamatsetsetse huri mupfungwa dzavo. Izvozvo ndo zvichaita kuti pasi rino nenyika ino ione kuti aiwa, munyika yemuZimbabwe umwe noumwe anomira nemuchinjikwa wake zvichienderana nemhosva yaapara pamberi pedare. PF, kwatiri mazviona kuti musangano weZANU PF hurumende yava munangagwa yakachena somukaka, yakachena somwana, hatina mhaka kana ropa mumaoko medu.
Studio 7 yabatawo mumiriri wembizo mudare reparamende vasettlement Chikwinya. Kukwekwe kunova kunobva vachikwinya kwakapundwawo mumwe mutsigiri weCCC vamboneni Ncube.
Chokutanga zvinohwisa tsitsi kuziva kuti munhu chokwadi akapara mhosva yakadai, akatora nguva yakareba kudai asina kubatwa nemapurisa, asi achizikamwa kwaanga ari. Chatinoziva isu semusangano weCCC ndechekuti umwe wedu More Blessing Ali vanhu vakanga vamuuraya vaizikamwa. Zvimwe chete zvakanga zvakafanana nepana Mboneni Ncube, vanhu vakanga vamuuraya vaizikamwa, vanhu vachinongedza kuti nhingi nanhingi ndo vauraya munhu. Mapurisa anenge achida kuita basa ravo, asi musangano weZANU PF unonosvika pakunopindirira basa ramapurisa.
Vachikwinya vaenderera mberi vachiti,
kana muchida kuona kuti ZANU PF ine chokuita nekusapota nokutsigira kuurawa kwaita munhu uyu, muchaona maloya magweta achapiwa vapayasi jamba. Zvimwe chete zvakaitika nemaloya kana magweta akapiwa avo vakabatwa vachinzi ndo vakauraya Mboneni Ncube. ZANU PF inounza magweta makuru kuya kuzomiririra mhondi dzakaita seidzodzi.
Mhuri yemufi yange yazivisa kuti haisi kuzomuviga kusvika vanofungidzirwa kuti vakamuponda vasungwa. Hatinokwanisa kubata vemhuri kuti tinzwe kuti vave kutora matanho api pakuradzika muzvare Ali. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Pamataredzi mhosva paswera pakazara mapurisa anga akapakatira zvombo, sezvo pange paine nyaya dzevanopikisa. Vamiririri vedare reparamende veCitizens Coalition for Change vaJacob Sikala uye vaGodfrey Sithole vange vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga, uye mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vari kupomerwawo mhosva yekuponda. Godwin Mangundla anotipa zviri kumatare.
VaMasaraure vanova zvakare mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuponda vaRoy Issa muna 2016, uye dare richapa mutongo pachikumbiro chavo chekuti nyaya iyi iraswe mangwana. Muchuchusi panyaya iyi anoti vaMasaraure vakaponda vaIssa nezvombo zvisingazivikanwi musi wa1 Chikumi muna Park Street muHarare. Anoti vaMasaraure vainwa doro nemufi, asi vakazoburana pahotera yavaigara muHarare, izvo zvakazoita kuti vamurove akabva afa. Anoti izvi zvaitika vaMasaraure vakanyepera mapurisa kuti Issa ainge ajamba kubva pamupanda wechinomwe pahotera pavaigara akafa, izvo anoti manyepo. VaMasaraure vari kuramba mhosva iyi, uye gweta ravo vaDoug Coulthard vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi haina maturo, ndosaka vabva vaisa chikumbiro chekuti iraswe.
We also challenged his placement on remand on the grounds that there was no reasonable suspicion that he had committed any offence.
Tapikisa kuunzwa kwenyaya iyi kudare nekuti hapana umbowo unoratidza kuti vakapara mhosva.
Vatiwo musi wakaitika nyaya iyi vaMasaraure vaibva kumba kwavo, uye vakati ongororo yekufa kwavaIssa yakaitwa nematare kana kuti inquest yakachenerwa vaMasaraure. Vakotati vatiwo vashamisika kuti muchuchusi aramba kuvapa zvakabuda muongororo iyi achiti izvo ndizvo zvinoratidza kuti nyaya iyi haina maturo. Act 1. Vatiwo vaisa chichema kudare mairano nemabatirwo akaitwa nyaya iyi nemapurisa vachiti akamanikidza mumwe mukadzi, mumwe mufakazi wechikadzi kuti anongedziva masaraure kuti ndivo vakauraya vaisa asi mufakazi uyu akaramba. Vatiwo sezvo vamasaraure vachipomerwa mhosva yekuuraya vachaendesa chikumbiro kudare repamusoro chekuti vatongwe vachibva kumba kana dare ramagistrate rikaramba kurasa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya, nhengo mbiri dzeCitizens Coalition for Change, vaJob Scala vanomirira Zengeza West navaGodfrey Stole avo vanomirira Chitungwiza North, avo vakasungwa nemusi wechipiri, vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga, zvichitevera kupambwa nekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali kunyatsime. Muchuchusi panyaya iyi audza dare kuti musi wa12 mwedzi uno, vaScala vakaburitsa vhidhiyo vachikurudzira vanhu kuchitungwiza kuti vashandise nzira dzose dzavanokwanisa kutsiva kupondwa kwamuzvare Mo Blessing. Ati vaScala pamwe navaStole vakadzokorora izvi musi wa14 uyewo vakashandisa motikari dzavo kutakura vanhu vakazonoita mhirizhonga kunyatsime panzvimbo yakapambirwa muzvare Mo Blessing pamwe nepadzimba dzenhengo dzebato reZANU PF. Nyaya iyi yange ichiri kuendera mberi pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari Gweta vaGabriel Shumba vari kukurudzira kuti masangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvibatane kuumba nyaya imwe chete yekupikisa danho rehurumende yeSouth Africa yekuti haisi kuzowedzera magwaro ekushanda munyika iyi pachirongwa cheZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZAP. Izvi zvinotevera danho resangano reHelen Suzman Foundation rinoti raendesa mapepa kumatare richikurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisadzingwe. Mumagwaro ari kumatare, sangano iri rinoti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zviri kubatsira kusimudzira upfumi hweSouth Africa uye zvange zvagadzira upenyu hwazvo munyika iyi, nekudaro hazvikodzeri kuti zvizodzingwa. Rinotiwo kuZimbabwe kwazvakaita hakuna chachinja. South Africa yakati magwaro eZEP akaguma kushanda musi wa31 zvita gore rapera uye rikapa vanhu vemuZimbabwe gore kuti vagadzirise ugaro hwavo nekutsvaga mamwe magwaro ekushanda zviri pamutemo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana rezvuru nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 ndizvo zvine magwaro pasi peZEP. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaShumba.
SeZimbabwe Exiles Forum tinofara zvikuru kuti kune masangano akasiyana-siyana ari kufunga zvizvagwa zveZimbabwe zviri paZimbabwe Exemption Permit iyo inopera muna December. Chinongotikadzisa ndochokutiwo masangano akawanda zvikuru nevanhu vakazvimirira voga vari kutaura kuti vari kumirira maZimbabweni kumatare edzimhosva kuti nyaya dzavo dzifambe zvakanaka dzeZimbabwe Exemption Permit paitiwe shanduko kana kuti pundutso mumamiriro azvakaita.
Izvi zvinotiratidzei vaShumba tichitarisa nyaya yekurwira kuti vanhu veZimbabwe varambe vachishanda muSouth Africa?
Izvi zvinongotiratidza kuti kubatana chaiko kunonetsa pamaZimbabweni, uyezve pane zvinonetsa zvikuru sei pakuita makakatamwa pamasangano anogwira kodzero dzevanhu muSouth Africa. Saka pakupedzisira kazhinji hazvibudisi zvinhu zvakanaka. Asi Helen Suzman Foundation iorganization kana kuti sangano rinogwira kodzero dzavanhu rine mukurumbira ratakambotobatana naro kugwira zvinhu zvakasiyana-siyana, uye Magweta ariko vana Nicholas Fritz ndevamwe vatakamboshanda navo seZimbabwe Exiles Forum pane mamwe makesa atakaendesa kuhigh court atakahwinira zvizvagwa zveZimbabwe, mamwe akatoenda kuconstitutional court.
Mune chivimbo here nenyaya yavakwidza kudare?
Tine chivimbo chokuti kesi yavauyisa kucourt iyi ikesi inogona kuhwinika ende ine zvatinoti zvainotarira, zvisiri zvokungotaura zviya zvine zvematonge gwe nyika kuti mabatiko emaZimbabwe in generally kana kuti chi ine zvainotarira zviri technical and narrow pachirungu saka zvino izvo zvondo zvinogona kubudirisa zvatinonge tikumbira samaZimbabwe munhu asi kungoti wondinenge nichida kutaura kuti dai zvaigona maZimbabwe zvikuru sei zvitanga nevatungamiriri vamaZimbabwe vari muzvigaro zvakasiyana siyana zvemasangano anogwira kodzero dzavanhu akwanisawo kubatana nokuita chinhu chimwe pasi voinda under ecase iyeye Helen Suzman vachiita inoi application for amicus curiae kana kuti friends of the court ndo zvingabatsira kuti nyaya dzemaZimbabwe dzese dzive dzinongoikwa nguva imwe chete asi dzawikwa nguva imwe chete maarguments achibva kumaorganization akasiyana siyana izvi ndo zvingabatsira kuti tichiita case hombe inenge ine vanhu vakasiyana siyana kana kuti maorganization akasiyana siyana asi ine mutsindo dani kutoramba tichingoti topo 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 kubata pakasiyana siyana
ko imiwo sesangano muchiri kuendera mberi here muchitaura nehurumende yeZimbabwe neyo yeSouth Africa nezvenyaya yezvizvarwa zveZimbabwe
seZimbabwe Exiles Forum tinongoramba tichitaura hatina patinoti tichavhara mukova wokutaurirana neDepartment of Home Affairs asi kungotiwo tinenge tichitikana kune zvimwe zvinogona kuitwa futi zvikuru sei zvokuendisa nyaya idzi kumatare vanhu vakasununguka kuti vadaro asi kungoti ngatiitei chinhu chimwe chete kana zvigona tibatane tiformulate mastrategies atinenge takabatana pamwe chete ndo zvinowanza kubudirisa
mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari Gweta vaGabriel Shumba vange vari parunare kuPretoria zvichakadaro vanotyaira marori muSouth Africa vakatanga kuratidzira musi wechipiri vakavhara mugwagwa weN12 pakati peCape Town neJohannesburg vachiti havasi kuda kuti vasiri zvizvarwa zvenyika iyi vapiwe mabasa ekutyaira marori kuratidzira kwakadai nguva zhinji kunoguma kwaita mhirizhonga mune imwe nyaya mapurisa emudunhu reLimpopo muSouth Africa anoti zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvakapondwa ndokupiswa nezvizvarwa zvemuSouth Africa nemusi wechina svondo rakapera zvichipomerwa mhosva yekuponda nekubira chimwe chizvarwa chemuSouth Africa Nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakaitwa nevana vechikoro muSoweto muna 1976 vachipikisa utongi hwehudzvanyiriri kana kuti apartheid. Sangano reOrganization of African Unity rave kunzi African Union rakabva rati zuva iri richerechedzwe. Munyika nhasi paramende yaparura chirongwa chekucherechedza kodzero dzevana kana kuti parliamentary caucus on children's rights asi vemamwe masangano evadzidzi vanoti vari kutyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri werimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Unions kana kuti ZINASU vaLinon Muzuru
zuva ranhasi iri rakatikoshera zvikuru Iro zuva rinocherechedza ushingi hwevadzidzi zuva rinocherechedza kuva nechido chekuti zvinake kwevadzidzi nevechidiki saka iri izuva rakatikoshera hatikangwane avo vakaisa upenyu hwavo pazuva iri vanosanganisira Hector Peterson vanosanganisira Hastings Lovu Leonard Mevu Edstein Erio Poko, Goma, Temba, Patrick Lingwani, David Masinga, David Masucha, Patrick Petras, nevamwe vakawanda vakaisa upenyu hwavo pazuva iri.
Imimi mukuricherechedza zvii zvamanga muchiitawo nhasi?
Sikuricherechedza kwataita muzuva wanhasi izvizvizvi ndanga ndiri paUniversity of Zimbabwe nhasi tasangana nevadzidzi tikange tichimboonesana yekucherechedza kuti zvii zvatingaite kuenderera mberi zvine zvakatangwa pazuva iri nekuti Na nasi tukona kuti zvakatangwa nevadzidzi ava mugore ra 1976 zvichiri kuda kuramba kuti zvichigadziriswe. Taifunga kuti kuchinja kwakaita hurumende dzanga dziripo zvaizotiunzira zvinhu zvakanaka pati zviri kuratidza senge zvinofanira kudzokorodza zvakare zvakaitwa nevadzidzi va 1976.
Ndotarisawo kuti kuenderera mberi zvamuri kuchemera sevadzidzi ndezvipi?
Isu sevadzidzi tatinotanga kuchemera zvizhinji sei inhau yezvedzidzo kumunhu wese. Dzidzo inokwanisika, dzidzo inowanikwa kumwana wese wekuAfrica, dzidzo inowanikwa kumwana wese weZimbabwe. Ndo chinhu chekutanga. Asi izvi hazvisi kukwanisika nenhau yemaconditions atiri kurarama tiri. Tiri kutarisa nhau dzemari dzechikoro dzacho dzakakwira dzisingaiti dzidzo dziri kuita kuti vana vazhinji vasakwanise kuenda. Vana vazhinji vechisikana vakuroorwa nenguva isina kufanira. Vamwe vana vechikomana vakuita zvemadrugs. Saka ndo zvinhu zvatiri kuti zvitanga zvagadzirisa kuti dzidzo ikatanga yaiswa pamberi yoonekwa kuti yawanikwa kumwana wese wemuAfrica, kumwana wese weZimbabwe, zvinoderedza matambudziko esati zvisangana nawo.
Mutauriri werimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaLinon Muzuru vange vari parunare vari muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Namibia inoti hapana munhu asungwa mushure mekunge zvipembere gumi nechimwe chete zvaurayiwa nevanovhima zvisiri pamutemo muEtosha National Game Park. Zvipembere izvi zvakawanikwa zvisina nyanga. Nyanga idzi dzinonzi dzinotengeswa nezviuru nezviuru zvemadhora zvikuru kunyika dzekumabudazuva dzeAsia. Vanochengetedza mhuka munyika iyi vakabatana nemauto nemapurisa vanonzi vachasimbaradza urongwa hwekuchengetedza zvipembere izvi. Madzimai ekuMozambique ari munzvimbo yeManene pamuganhu wenyika iyi neZimbabwe anoti ave kuumba chikwata chinenge mapurisa chekuti vazvichengetedze mushure mekurwiswa uye kumbunyikidzwa kwenguva yakareba. Zvinhu hazvichina kugadzikana munyika zvichitevera kupondwa kwenhengo nhatu dzebato reCitizens Coalition of Change uye mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuNyatsime kuchitungwiza paichema mumwe akapondwa muzvare More Blessing Ali. Kurwisana kwakaitika pakati penhengo dzeZANU PF nedzeCitizens Coalition for Change zvakapawo kuti dzimwe nhengo dzeCCC dzisungwe. Izvi zvose zviri kuitika pamberi pesarudzo dza2023 dzinotyirwa kuti dzinogona kuita mhirizhonga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzisi mukuru paTswane University of Technology, muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, pamwe nenhengo yeZANU PF vari Gweta Dr. Masimba Mavaza. Akatanga nekubvunza muzvinafundo Mukonza kuti vanoti kudii nemhirizhonga iyi.
Nyaya yemhirizhonga inyaya inogara netsa mune zvematongerwo enyika muZimbabwe. Ende nyaya yemhirizhonga inyaya ine nhoroondo inobva kunyange nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Hapasati pawanikwa mukana wekuti vanhu vagarisane pasi vanyatsokurukurirana pamusoro penyaya yemhirizhonga. Nekudaro panozongoitika zvunhu sekushayika kwakaitika muzvare More Blessing Ali, vanhu havatani kupinza kushayika kwakadaro mune zvematongerwo enyika. Saka ndo mamirira zvakaita kusvika tagona kugarisana sevana veZimbabwe. Ndofunga ticharamba tichingoita izvozvi.
Regai tinzwe kuna Dr. Simba Mavaza. Dr. Mavaza, munoti nenyaya yemhirizhonga yasimukai uye mashoko ataurwa naprofesa Mukonzi?
Vamukonzi vataura zvakanaka chaizvo, asi chandatongoreza chekuti mhirizhonga yasimudza nyanga mukati meZimbabwe nguva dzinoiyi iyi mhirizhonga ine muto wakatosiyana nezvatinga taure nazvo. Pese panochinjwa masimba ekutonga, pane kusimudzana nekunongedzerana kunoita patingati mhirizhonga. Asi nguva ino mhirizhonga iri kukonzerwa nehunhugu hunaradada humbibindoga huri kuitwa nevatongi nevatsigiri veTCC. Matauriro acho kuti handekuda izvi. Muzvari Blessing Ali vakafa vakaurayiwa nemukomana wavo uyo mapurisa ari kutaura kuti abatwa nhasi mangwanani. So iko zvinezvi atomaoko emapurisa. Achatongwa nekuti mbavha dzese dzinotongwa. Nekuda kwekuchema kune vakuru kana vatungamiri vemapato enyika vakazochema vasina tariro, vakachema vachinongedza vakandekunanga uroyi kune vamwe. Saka mhirizhonga iripo iri kukonzera nekuti vanhu havasi kufunga zvakanaka kuti zviri kuitika, uyezve kungonongedzana ndoo kwatingati pachirungu irresponsible, because kunoita kuti vanhu vateveri venyu vemapato akasiyana-siyana vatore matombo kana kutora moto vachipisa dzimba dzevanhu. Ngatirege kurwisana, ngatichemane zvakanaka, ngatichema tine tariro, ngatidye hanza dzedu zvakanaka, asi toregedza zvipakira zviri kuitika iko zvino.
Profesa Mukonza,
inini vakandemiri ndapinda munhauro dzezvematongerwo enyika dzakawanda, handisati ndabhonzwa panonzi nevanotsigira ZANU-PF, aiwa mhirizhonga yaitika iyi, aiwa tisu takakonzeresa uye tine urombo nezvakaitika, ramangwana hazvingazoitiki zvakare. Handisati ndambopinda munhauro yakadaro. Handisi kuti panyaya yamoblessing ZANU-PF ine mhosva, nekuti nyaya ichiri kuferefetwa, ichiri kuongororwa. Toda kumbomira tione kuti zvii zvinobuda muongororo yenyaya iyi. Asi ndiri kuti kumashure uku kune nyaya dzakawanda dzemhirizhonga dzinotongozivikanwa kuti aiwa apa inogona kunge iri hurumende kana kuti ibato reZANU-PF, zvinenge zvichitoonekwa nemunhu wese. Asi munongonzwa vanotsigira bato reZANU-PF vachingoramba zvakare. Saka ndo zvandiri kuti kana tikasabuda pachena, tikasava honest pachedu sevana veZimbabwe, handifungi kuti zvinoita kuti tigone kuvaka ramangwana rinoita kuti padai susu takatozvirusa, asi vana vedu vanogara zvakanaka vachionana sevana veZimbabwe zvisinei nekuti vari kubato ripi neripi.
Dr. Mavaza, pane vari kuti mutemo uri kutarisa kuti munhu abuda mumba mani?
Chekutanga ndechekuti mutemo muZimbabwe hautarisi kuti wabuda mumba mani. Mutemo hauna maziso, mutemo ibofu unongobata munhu apara mhosva yake zvisinei kuti ndiani. Chepiri, tikagongorora matauriro akaitwa nemukuru kana mukuru wenzvimbo anikanzera aiti mai ava vangachemerwe munzvimbo yavo. Kana makaongorora matauriro iwayo, kutadza kutaura kwevakuru vematongerwo enyika, semunhu akanzela haana kuzvidzora, akarohwa nepolitical emotions zvinova zviri wrong. Aifanirwa kusiya vanhu vachichema nekuiga hama yavo. Hakuna anorambidzwa kuchemera munhu panzvimbo yaada munyika yeZimbabwe, nekuti nyika yedu takasununguka. Izvo zvakatadza. Asi kana tichiongorora vajonga, mukuru uyu haana kutaura izvozvo oneka bva yamuka. Akataura asi mangwana acho vanhu vakangouya kuzochema. Kunyange mutungamiriri weTCC akatouya nechikwata chake akabata maoko, zvoratidza kuti uyu akangotaurawo hake. Zvaakataura hazvina kutorwa zviri siriasi, uyezve hazvina kunaka. Chakazoipa ndechekuti vatombusikana vakabva vatotaura vachikumbira vanhu kuti simukai murwise, uparadze mhuri yauraya munhu nevanovateedzera vese, muvabvise pasi penyika. Ikoko ndokunonzi kuchidzira moto.
Avo vange vari nhengo yebato reZANU-PF uye vari gweta Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekupondwa kwenhengo yeTCC muzvare Blessing Ali uye mhirizhonga iri kuitika munyika ine chekuita nezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dza2023. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 16 kuNhlangula 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje amapolisa asethule imininingwane ehlasimulisa umzimba eveza ukuthi ilunga le-Triple C unkosazana Mo Blessing Ali wabulawa njani nguPhayasi Jamba yena obotshwe namuhla. Abameli be-Triple C edale lephalamende ababalisa umnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole bamiswe emthethwandaba namuhla besetheswa icala lokuphehla uDlakela. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi iyathuzi umnumzana Obedi Masaraure laye umiswe emthethwandaba esetheswa icala lokubulala. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namuhla ethule imininingwane ehlasimulisa umzimba eveza ukuthi ilunga le-Triple C unkosazana Mo Blessing Ali wabulawa njani ngomnumzana Phayasi Jamba yena obotshwe namuhla. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi uJamba wabulala uMo Blessing ngosuku amthumba ngalo mhla ka 24 ngenyanga edluleyo. Uthi ngemva kokumthumba lokumdonsela ehlathini eChibanguza Shopping Center eChitungwiza uJamba wambulala wasefihla isidumbu sakhe. Esuka lapho uJamba waya ngakibo wayathatha inqamu ayisebenzisa ukuqumaquma isidumbu wasethwala izitho ngesaka esiyasijikela emthonjeni wangakibo enyathime. Amapolisa athi asaphenya ukuthi uJamba wenza lesi sika eyedwa na kumbe ukhona owamphathisayo. Kodwa aqina ngokuthi udaba lolu alulani lokwenza lezombusaswe. Kolunye njalo udaba ibandla le-Triple C lithi kulomsekeli walo wesibili umnumzana Edison Chinembiri obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF ezengeza ngolwesibili kulandela ukuchithwa kwesililo sika Mo Blessing ngabe bandla elibusayo enyathime. Isikhulumeli se-Triple C unkosazana Fazai Maere uthi amapolisa kumele aphenye lolu daba ngokuphangisa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi yena uthe ubengenelisi ukukhuluma le-Studio 7 ngoba ubephathekile. Kusenjalo abacubungula ezombusazwe bathi isimo sodlakela lesi kumele silungisiswe ngoba silakho ukuphazamisa ukhetho lomnyaka ozayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ukubosha kukaJamba kuza ngemva kokuba abebandla eliphikisayo bebange umkhosi wesabekayo besithi amapholisa kawafuni ukumbopha. Imuli ka-Ali ibeyifunge yemba phansi ukuba kasoze abekwa andubana uJamba ebotshwe. Embikweni owethule isikhulumeni sezetherapi umnumzana Paul Nyathi uthe bazaqhubeka becubungulusisa ngalolu daba. Umzimba ka-Ali watholakala emgodini osethizele emzini kaJamba ngomgqibelo ngemva kokuthunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu PF. Ingcitshi ezicubunula ezombusazwe zithi isimo esiselizweni sodlakela kumele silungisiswe ngoba silakho ukuphazamisa ukhetho lomnyaka ozayo. Omunye wabale nkuthazo yinye ngumnumzana Barnabas Mdlongo oyingcitshi ecubunuka ezombusazwe. Umsekelo esikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafayena wethesa iZANU-PF umlando wokubangela udlakela oluselizweni.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi iZANU-PF yabulala uMo Blessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo. Kuliqiniso ikubona amapholisa ephonga ukwenza amawala sebesithi undoda lowo okuthiwa iboyfriend yakhe. Bakubona njani ukuthi iboyfriend yakhe njalo amapholisa asenqaba ukuthi vele kasiwomuntu wezanu? Bahamba ni kwi-headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu i-membership yezanu.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-Ali.
Tori venawo vanoreva nhema vachitaura kuti Mo Blessing Ali vakaura kana vanhu vakaura vangani vanhu vakaurayana munyaya dzerudo muno munyika yeZimbabwe. Vangani vanhu vari kuurayana pasi rese rineri munyaya dzerudo. Tiri kuudzwa kuti muzvare Mo Blessing Ali vanga vaine rudo kana kuti pane rudo rwanga huripo nenyanya iri kutsvakwa iyi. Kana pachitsvakwa mhosva munozotsvaka mhosva muchiipa mazitema pato zvichirevei.
Wakwazi kwenu akuncede kuqamba amanga ukuti wabulawa ngendaba zombusazwe abantu bayabulalana vethandana akulani lezombusazwe lokho. Ukutsho Mgwadi. Usenjalo ummeli we-CCC edayela ephalamende umnumzana Job Sikhala umise umthethwandaba namhlanje ngemva kokuba amapholisa egombolozele idolobho leHarare bekungasi mapholisa ndawo yonke befuna ukuvimba uZulu ukuya emthethwandaba. USikhala wethiswa icala lokutshotshozela ukuxokozela lodlakala olwenzakala esitungwiza ngemva kokubhubha kwa-Ali lapho abasekeli be-CCC balwisana labeZANU-PF. Ngesikhathi siya emoyeni udaba lwakhe belulokhe lusedale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kolunye njalo udaba obelusemthethwandaba namuhla, umholi wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS oyisiphathamandla njalo senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Obed Masaraure umiswe phambi kukamantshi eHarare esetheswa icala lokubulala ilunga le-ATUS ngo-2016. Lolu daba lwake lwathethwa njalo uMasaraure wafunyanwa emsulwa. Amagqwetha akhe athi uzaphindela enkantolo kusasa lapho umantshi azakwethula khona isinqumo kusicelo sawo sokuthi uMasaraure akhululwe. Abe-Crisis in Zimbabwe Coalition labe-ATUS bathi uMasaraure uyahlukuluzwa njengohulumende ngoba elwela amalungelo ezisebenzi njalo egqugquzela umbuso okhululekileyo. Abasakhulayo beZimbabwe namuhla bamanyanela abanye babo emazweni omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Day of the African Child bekhala ngendubo ababhekane lazo kodwa bebeka ithemba labo kukhetho luka-2023. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inhlelo zokubuthana abantu benanza usuku lwe-Day of the African Child zihlelwe ukwenziwa ngempelansonto. Iningi labasakhulayo baseZimbabwe bakhala ngokuthi babhekane lenkinga ezehlukeneyo ezigoqela ukuswela imisebenzi, imali, ukuqansa kwembadalo yemfundo lokusilela kwakho konke okungenza babe lempilo engcono. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu unkosazana Nozipho Moyo uthi sekuyisikhathi sokuthi basukume babonise inkokheli ukuba abathokozi ngempilo abayiphilayo.
Namhlanje lilanga liqathekile kakhulu kumama ontanga bengaluzwisisa njalo belusebenzise. I-Day of the African Child ngokwayo isenzakala egoli kwakwa kwaba yinto okwakunokuthi abantu baseZimbabwe babekhona babayinvolved.
Osakhulayo uMandla Chuma ohlala emzini wemagwegwe kobulawayo uvumelana lomamoyo.
Ilanga lanamhla liqakatheke kakhulu lapho sikhangele amalungelo abantwana
ngoba sinanzelela kubana emuva le amalungelo abantwana kumbe abantu abamnyama abengaqhakathekiswa. Sikhangelele lokhetho lolu oluzayo, sikhuthaza abantwana abaleminyaka engabe sifika 18 ukubana bayebhalisa ukubana bavote ukuze babe lokwenza ngendlela ilizwe labo elibuswa ngayo lokuba amalungelo abahlonitshwe.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla eliphikisayo elesicc uKelvin Moyo uchasisa ngenhlelo zebandla lakhe zokunanza ilanga leInternational Day of the African Child.
Uhlelo lo lwesayo silalo ngeSaturday enketha luhlelo olwabe lu under i-theme ethiyona Youth Participation Key in Giving Full Effect and Meaning to the Liberation Dream.
Uqhubekele phambili ethi bakhankasela ukubhalisela ngobunengi kwabatsha ukuthi bathole ilungelo lokuvota ukuze babonise ukukhala kwabo kukhetho oluzayo kungeladlakela.
Asifuni lutho kodwa sifuna ilizwe lethu.
Obona ngezokhetho kobulawayo kucommission eZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Sithembile Khuphe laye ukhuthaza abatsha ukuba bangadlalisi ithuba lokubhalisela ukuvota.
Ubuya lesithupha sakho leproof of residence. Iproof of residence uyakwanisa ukuthi ungafikezeki nxa ungelayo bakuncedise ngeVR9. Siyakhuthaza kakhulu bonke abasalelayo ngesikhathi seBlitz lalabo abathe bazuza izithupha zabo ngemva kweBlitz ukuthi basondele lapho kulama-offices ezeki barejiste khona ukuvota. Siyabonga.
Abatsha beZimbabwe bathi baphila nzima ngoba labazali babo besenkingeni kulandela ukumamanzonzo kwesimo sezomnotho elizweni. Indikimba yalonyaka yokunanza lolu suku olweInternational Day of the African Child ithi Eliminating Harmful Practices Affecting Children's Progress and Policy and Practices Since 2013. Kuthi ngomgqibelo enketha hall abatsha bathi bayananza ilanga labo ngendikimba ethi Youth Participation Key in Giving Full Effect and Meaning to the Liberation Dream. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abantwana babalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra abenhlanganiso ebizwa ngokuthi Children of ZAPU Zipra Cause vanike isipho sengubo kwabesifazana abalwa impi yenkululeko bekuZipra labafelokazi ababendele kwababekubutho leli. Kubika uEzra Chisasbanda.
Linhlanganiso ibunjwa ngabahlala kwamanye amazwe njalo baqukana amakhasi okuzilibaza ebulenjini awe-social media. Banikeze isipho sengubo lesi ngesikhathi eleZimbabwe lihlaselwa ngumqando owesabekayo lonyaka. Ingcwethi zezomkhathi zisithi lokhu kubangelwa ukuguquka komkhathi i-climate change. Umnumzana Qobo Mayisa ohlala kule Britane nguye obuye eZimbabwe mathupha ezonikeza lezi ngubo emele abanye bakhe. UMayisa uchasisa kabanzi ngenhlanganiso leyi e-Children of ZAPU and Zipra Veterans Cause.
Inhlanganiso leyi yaqalwa ngabantwana babalweli benkululeko. Sifuna ukusapota abadala bethu njengoba sebekhulile ngokubancedisa ngendlela ezihlukeneyo. Sifuna njalo ukudokumenta i-history eyeZaphu leyeZipra eyenkululeko ngoba siyazi ukuthi izingwalo ikakhulu ebezifundisa abantwana esikolo bezingayiphathi leyo history ngeqiniso.
Unkosikazi Thoriso Moyo waqeqetsha amabutho aweZipra engukomanda wabomama ngomunye wabathole isipho sengubo.
Ngibonga isipho esiphiwe ngabantwana and abantwana sebelandela unyawo labazali babo kuzaba ngcono. Kumele siyenze yonke into efanele ukubana sayilwela empini ngoba kathesi into sayilwela empini asiyiboni ngenxa yokuthi kulabakhokheli bemali, akulabakhokheli bendulo, akulabakhokheli besiko, akulabakhokheli abafanele ukuba kwazi indubo zabantu, abalalela indubo zabantu.
Abanye babo mama laba abalwa impi enkululeko bathi abaholi imali yabo etholwa ngabanye abayempini loba ipentsheni ngoba bengenelisanga ukubhalisa lapho kusenzakala kwinxa yokuswela ingwalo zabo zokuzalwa. Unkosazana Margaret Ndweni womunye wabehlelwe yilolu dubo.
Ngilalutho, angilalutho babanye,
angiyahlupheka.
Angilampentsheni engiholayo. Abantu laba abasenzele khona baba siyabonga kakhulu ngoba besingezake sikubone since umnyaka imhlaba wathathwa azake sihlangane nakho. Siyababongela, siyabakhulekela njalo ukuthi kabatholeni izibusiso bangezelele kulabo gogo abalapha ekhaya.
Ugogo uJulie Khumalo ohlala emzini omakhandeni kobulawayo layo uthi uthwele nzima.
Lokho engihawula. Lokho engihawula ngaphandle kokujekwa ngabantwana khona pentsheni angiyitholi. Kodwa ke thina mina ngomunye wamankazana owahamba kuqala ngo-1965 kungakabi lezane. Uyangizwa? Useseyizapho kuphela. Siyathaba sibili umsebenzi wabantwana abawenzayo. Usikhumbula nje abantu abadala nje wathina phela asizange siphumelele ledankile yani yayiphiwa abanye thina okwethu kwanyamalala.
Inhlanganiso ye-Children of Zapa and Zebra Veterans isebenzisana leyamafela trust leyedumiso Dabengwa Foundation yekutholeni abesifazana labafelokazi abalwa impi yenkululeko bekuzibra. Unkosazana Sithembile Mahalimana ngwe-Dabengwa Foundation.
Lapha esincedisana khona labantwana bekhozi abayibo abaqoqa impahla from overseas ukuthi kuzonikwa ama-widows labanye bethu ababesempini abangatholi lutho. Last year banika abadala ukudla, this year babanike ingubo. Abantwana ke ngiyabakhuthaza ukuthi kabaqhubeke besiya phambili ngoba bayawubona umumo olapha ekhaya. Abadala badinga usizo lwabo kakhulu.
Bahambe bejabulile omama labogogo abalwa impi yenkululeko yeZimbabwe bekuZebra. Njalo iningi labo liyaswela kodwa abekhoze bathi bazazama uhlala bebaphathisa ngazo zonke izikhathi langendlela zonke nxa besenelisa. Ngimele Studio 7 ikamlo ngezwechisa.
Kulife Talk kulamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama isixoxa ngokwanda kwezehlakalo zodlakela kanye lokufuthelana okuselizweni. Ukufuthelana kwezombusazwe sokufike kuzinga elibi eZimbabwe kulandela ukubulawa kwelunga le-TRIPC unkosazana Mo Blessing Ali ngocatshangelwa ukuthi ngumsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Pius Jamba yena oze wabotshwa namuhla. Ibandla le-TRIPC lithi omunye umsekeli walo umnumzana Edson Chinembiri ubulewe njalo ngabanakanelwa ukuthi ngabeZANU-PF ezengeza ngolwesibili. Kodwa abebandla elibusayo baya kulandula lokhu. Elupane khona i-TRIPC ithi kulomsekeli wayo othunjwe ngabacuphi labasekeli beZANU-PF izolo bamtshaya kakubi. Ibandla leli lithi amalunga alo asehlukuluzwa amahlayana ngoba sokulungiselelwa ukhetho luka-2023. Ukufuthelana lokhu kwengezwe ukubotshwa kwabameli be-TRIPC ePhalamende umnumzana Job Sikhala kanye lomnumzana Godfrey Sithole besetheswa icala lokuphehla udlakela eNyathime lapho kuchiswe khona kwadilizwa izindlu ngolwesibili. Abe-TRIPC bathi udlakela lolu lwenziwe ngabeZANU-PF. Kodwa abeZANU-PF bathi ngabe-TRIPC. Abamasonto bathi abengatsha zikahulumende ezibona ngokuthula ezibalisa iZimbabwe Human Rights Commission kanye le-National Peace and Reconciliation Commission kumele bangenele babhule umlilo. Sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lomsekeli wesikhulumeli se-TRIPC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda onguye osungula lingxoxo.
Imbali le isitshengisa ukuthi ibandla lezalo lokho elafunayo ngo-1963 alizange libe lebubelo laba libandla eli-semi-military, quasi-military, ukuthi libe yi-civilian party, hhayi kuyehlula. Yikho namhlanje libona nje ama-national heroes sengama-generals. Ibandla le-party yezanu libandla elile amakhanda amabili, ngapha ngamasotsha, ngapha ngabantu kaZana. Yikho-ke sibuhlungu ngoba iZanu ayilandaba legazi. IZanu iphathi yegazi, iphathi yeropha.
Uyamuzwa ubaba uMafa babachuma uthi lina kuZanu vele lingababulali, liyabulala liphila ngegazi. Nanku phela bathi abasekeli benu yibo ababulale u-Ali lasuka layatshisa izindlu.
Okokuqala yekela lami ngithi kona nezibuhlungu lezo laba ku-Ali ulahlekelwa indodakazi yabo uMobilesini. Bese ngisithi mina-ke ngizangifuna nokudangala bengisaphele so much ukuthi bona abantu bakithi sebefike to a point ukuthi sebe-polarize ukuthi into yonke ba-desperate ukuthi bayigcomele kuzanu-PF. UMobilesi Ali prior to indaba yakhe ekunyamalala abengumuntu ongaziwayo, usuke-ke usuzibuza ukuthi bona so-ke noma sothiwa iZanu-PF isihlanya sesingazi kumele ukuthi nakuthiwa uMobilesini sishiya abantu abanjengobabomasa ayithi baziwa abaziyithi ekukhankaseleni ithebusi yabo. Shedi kumele uMobilesini ongena ngitho any significance at all in terms of indaba lezi ezombusazi. Yibo lapho bona kubeli kona no kule something. Into mina engidalisayo kakhulu ukuthi into lezi zivame ukwenzakala muva kokuthi kuyabe kulento ezabe izayenzakala kuma-international stages. Kanti siyakwazi ubana kule program ebuyayo eRwanda, i-program leyo ngikhuluma i-Commonwealth meeting amazwe akwi-Commonwealth, and yinto esegcekeni ubana iZimbabwe ezashintshiswa kungene umbuso omutsha okhokelwa ngoba uMnangagwa, besizama ukuthi sithi hayi sicela ubana sibuyele lathi sibe ngamalunga e-Commonwealth. And ngenxa yokubulentelelane ebuyayo vele behlala sesingesazi ukuthi nakuzaba le nto enje ezayenzakala eyenza ukuthi bona kungcolishe ibizwe lomkhokheli wethu ukwenze ntona iZimbabwe ibe yi-topic kutsho gabe.
Ngiphenduke kubaba uMafa, sibona ibandla lenu lapha lithe kulomunye njalo umsekeli we-CCC obuleweyo ngolwesibili u-Edison Chinembiri owezengeza, libona amapholisa eluphatha ngokusuthisayo yini lolu daba baba Mafa, njengoba sibona liyawasola ngendlela aphatha ngayo udaba luka-Ali?
Hathi bo amapholisa iwazisolisayo, amapholisa afanele aguquke asebenzele abantu esithi i-police service, hayi i-police force. Sakutshintsha lokho. Nango umuntu weZanu-PF uqolotshile sithi abantu bangabuyi esililweni, sefake i-PI ukuthi imuli yako-Ali ingakhaleli isihlobo sayo khonapho. Wathi wafaka i-PI ukuthi abantu amamandla wonke angafaki abangagqoki izigqoko zabo. Bathatha umsebenzi wamapholisa abantu bezana abafowethu, kodwa amapholisa abakambophi lowo muntu oqalileyo ukuhlukumeza abantu esithi bengagqoki izigqoko zabo u-Ali engakhalelwa khona, bahle badiclare bathi yindawo yezana. Yikho-ke mbona ngani amapholisa akawaziteze, thina siyawathanda. Kungaba lamanye overzealous, kodwa amapholisa alungile, ayathunywa. Yikho-ke abazixexebule kuma-political party activities. One, ubaba uChuma uthi u-Ali ngubani kaziwa. Ubaba uChuma uyakhohlwa na ukuthi i-politics yethu ihamba ngama-wards, ngama-constituents. Yikho-ke u-Ali ede very popular ward yiyo ede kikho.
Baba Chuma, sesiphetha, ungathini ngalimbiko yalamhlanje e-CCC ethi kulelunga lalelibandla njalo elibulawe ngolwesibili uEdison Chimbiri. Kanti ngokubona kwakho lungaqedwa njani udlakela lolu ngoba kulokwesabela ukuthi lungadlondlobala kugcine kusiba kubi elizweni?
Okokuqala njalo kumgqoka yikuthi wena abantu babanazeleli ukubana amaphathi lawa wonke into ebuyayo ihambe njalo asiyo nto omele ugcine uchithe igazi ngayo. Uthile babomathi wathi igazi lisala selibuwe wena ngokwakho onguwo wenzela isisenzo.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli se-TRCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Elebotswana lithi selizaqinisa indlela zokwenqabela ukungena kwabokuza kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Lithi lizathumela amasotsha emingceleni njalo azasebenzisa imitshina ethatha imfanekiso isemoyeni, ama-drones. Kubika umqondisi Dube.
Umphathintambo obona ngezomvikela kule Botswana umnumzana Kahiso Musi uthi lizwe lakhe selivumelele isiphathamandla zeZimbabwe ukuthi ufakwe indlela esiqinileyo zokwenqabela ukungena kwabantu okungekho emthethweni. Umusi ekhuluma liphephandaba likahulumende leDaily News uthi kuzasetshenziswa indlela ezitshiyeneyo ezifana lokuthi kube lamasotsha ahlala elindile emngceleni. Uthi njalo kuzasetshenziswa imitshina efana lama-drone ukuthi ithathe imfanekiso emngceleni. Njalo ele Botswana lithi sekuzakuba lequla kwabomthetho elizabe likhangele lamacala adala emngceleni aguqela abangena elizweni ongekho emthethweni, ukuntshontshwa kwezifuyo kanye lokufana lochaphisa impahla ngudlu. Abanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana balembono etshiyeneyo phezu kwamanyathela la. Umnumzana Ntokozo Thebe uthi kuzaba nzima ukuthi imithetho le isebenze ukuthi yesule ukungena lokuphuma kwabantu ongekho emthethweni.
Kungancedisa ekuvaleleni ukuthi inkomo sitshontshwe sichatshise imngcele ongekho emthethweni. Kodwa ngibe sembuya futhi kwesinye kwelinye isayidi, iBotswana iyabi lamasotsha ale namba enganani engahelisa iboda yonke kumbe kule ndawo lapha abacabangela khona ukuthi yikho kuchatshiselwa khona izinkomo zabo ngokutshontshwa. Mina mbona iplani yabo ingeke yancedisa kangako ngesizathu sokuthini nometa lawo masotsha ezaba khona abe kumabhesi awo lapha abakhona.
Uthi uqinisa ukulinda emngceleni akusikho ungaqeda udubo lokungena kwabantu ongekho emthethweni ngoba ngaphambilini kube le mzamo etshiyeneyo uqeda udubo lolu.
Kuningi iBotswana sithi yakwenza like esayidini Ramakhwebane ngale babefakile umthetho uqinile nokuthi izizalwane zabo wawuzisinda ezazisebenzela kwele South Africa ngesikhathi se-COVID ibhokile. Kodwa azange kubamise ukuthi bahambe e-South Africa lokungena elizweni ngapha okungekho emthethweni. Bekuvele kusenzakala. So mina on my side ngibona ingani kudlala ngesikhathi.
Kulesikhathi eleBotswana laye laphuma lomcabango ofaka ucingo lukagetsi emngceleni kuyindlela okwenqabela ukungena kwabantu abavela eZimbabwe okungekho emthethweni. Kodwa lelinyathela lachothozwa kunxa eziningi okwenza ukuthi uhulumende ngaleso sikhathi alahle umcabango wakhe. Unkosikazi Bonang Mdlongwa uhlala eHaboroni uthi noma nje kungaphathisa ukuqinisa ukulinda emngceleni, ukukhulumisana phakathi kwabo uhulumende bamazwe omabili yikho okuqakathekileyo.
Kodwa ziningi indlela ezingasetshenziswa ukuvimba abantu abangamasela ezigebenga ezweni laseBotswana. Kunale ndlela esingani sile apartheid phakathi. Abalwisani lobugebenga kube le ndlela abangasebenza ngayo ngobugebenga, bayekele ukugijimisa abantu abangelacala. Ngoba le nto le nxa siyifaka ukuthi amabhoda kuyaba lama base amasotsha kuvinjwa ngapha la ngapha, sithola ukuthi nomuntu ozihambelayo sengobanjwayo nje kuphela.
Emavikini asanda kwedlula umsekelo wesikhulumi sedale wePhalamende kule Botswana umnumzana Phono Mahluti wathi ilizwe lakhe lichitha isikhathi obuyisela emuva abangena eBotswana ongekho emthetheni. Watsho lokhu esithi iningi liyaphenduka ngakho kumele kudingwe ezinye indlela ukuqala ukukhulumisana phakathi kwamazwe omabili. Inkokheli yamazwe omabili ukuqala umongameli Mokgweetsi Masisi kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa basanda kuhlangana enyangeni esanda kudlula eVictoria Falls bechazulula indaba esijeneyo esigod.
Kwanele olivalelisayo ngontungami linkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.